Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Maikonomi ipapo! Maikonomi! Mwazviziva kuti tisingadapi nawo? Hatipedzi nguva chokutanga isusu kana titangai mabhisa isiri maridhe.
Vanesonchamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tiri pautungamiriri wava Emerson Munangagwa, mamembers eamalgamated Rhodes Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabducta vakatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yavamunangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa neZuro vakati munyika hamufi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemhomho yevatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare, apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri hwebato ravo hunosanganisira amai Leonard Karenyi Kore vaMorgan Komichi, vatendai biti nevamwe.
Achisiya mari, achivaka zvikoro, achivaka zvipatara, achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Akaisu takatara patiri kupinda paekonomi. Hakuna munhu anoya kuzoinvesta muno marata zvakaita neconstituent infrastructure support program. Kana kuti maina machiyadzwa, siya waisa tara, siya waisa chipatara, siya waisa hospital. Kuitira kuti vanhu varimo vasara vane benefiti mukatimo.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chavanacho chinoratidza kuti vane diamond. Kukura paekonomi ipapo. Maikoni, munozviziva kuti tisingadapi nawo? Hatipedzi nguva chokutanga isusu kana titangai mabhisa isiri maribe. So it has introduced the amount of currency, the basket of currencies. For a period, it has increased productivity. Yes. It has increased our fundamental. So that we are able to resuscitate our country. Yes. Don't talk about man. Don't talk about man. Don't talk about man. Yoku badara. Washanwe urumende. Majogu chanema US dollar. Yes. Yoku famisa mwe wane. Yes. Yes. Isa mama kisa? Kukula? Isenzo? Saka tiri paikonon? Vajinji mkana kuziwa? Kuti mimi mkapinda, mune itasei. Donya hindi kufambia kama zwani. Dandiri kuswite. Taka bamo, tapina mDenmark. Da bamo, tapina mUK. Da bamo, tapina mGermany. Ichisunga,
Sunga one, sunga dasi.
Imwe nengo MDC amai Selia Mpengo ve Musa Kubva vanoti madzimai anoda kuti asumudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvoko president takatarisana na January nokuti vana vari pa holiday. Asa hapana holiday nokuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinhu zviite. Madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini stay nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya cooking oil chingava chingwa zvatove vaenzizvo tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupuresidendi, vanhu vari kutenga mabhakati emvura kune vanhu vane migodhi. Iye zvino tiri mamutare muno mhasi mukafamba puresidendi imba nemba ine mugodhi, imba nemba ine chibhorani kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba vakaritora pakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiyi avo. Baba Chamisa ndova nemakiyi yeikonomi. Iye zvinozani iri bhizi kukopa mapolicies edu.
Mumwe wevateedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabhuroka nekuda kwenyaya dzeuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion. Kwete mabonds $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vamu $6 billion. Vanoba ne US dollar, vanoba ne command agriculture, vanoba ne fuel, vanoba ne migodi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero foyo iyi. Vanoba trundege, munangagwa anochanisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva ku Dubai inomutora kuti aende ku Brunei nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inaya productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwani si kuramba kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tiri pautungamiriri vaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabhudhakwa akatoshwa, tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwirira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo dzinove kodzero dzavo sevashandi. vanhu tikatarisira vakasungwa tine maincidences kwete nhamba yevanhu asi maincidences 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care vawana education vawane chekudya vawanawo pekugara sevanhu
chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi
totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo tine makesis anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu yecentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yamaugamented rural chazvinyino zimbabwe tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masalari avo akasizwa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro notenga tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa takarekodha makesis anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pababasi pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vava madestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers yamaugamented rural chazvinyino zimbabwe totarisa makesis anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers yatus zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira livhi yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatus tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus nevamwe vaitodhimotwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu
zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi munoti kunhengo dzesangano renyu
tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete idzowo mhuka dzichitotowo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara saka nhapwa wavari kutiita wekuti dzokera kuslavhery tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuwirawo kuti dai titaurawa navo upenyu hwakafanana nevanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya vachiwanawo kurapwa vachiwana mishonga vachiwanawo dzidzo tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatipoteredza kuti vatibatsirewo kutaurana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemu
tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu
hongu tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike unyunyuto hwedu hunzwike asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism rinove basa ratiri kurwa naro tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndokuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwanda zuva nezuva tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019 panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga saka patichasvika pasteji iyoyo hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvekuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news sangano idzva ravana chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara Mudeli News mekare, chiremba wa amai Priska Mpumira waka uzadare rezi mosha kuti rimbo mira kutongwa kwa amai Mpumira nukuti avasi kunzwa shakanaka. Munewsday, amai Opam Chinguri wanoti Zanu PF ya zaramba vane matosi avo wave kusubisa zitare bato iri. Mukroniko, mudzimai wava Constantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuamerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisember chete. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko ana mukoma jonga kandimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndinotaurawo pamusoro penyaya iyo ya amai Chiwenga yavari kupomerwa iyo kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei. Vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka, kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga mwe akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi, uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini zita rangu hanga ndisita kutaura. Tautaura nawe conference yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava tikutaura kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Kunangagwa akapinda pachigaro fee yoita dollar something, nasi unofee uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambira naindebig rate. Maticha nemadoktor votaura kuti tiri kudawo izvozvo zvovotaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusika pepapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa sikavha kuchipisa achitaura zvinhu zvisina musoro kudero. Kuchara kuti hanzi une Vision 2030. Apa tiri muna 2019. Vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unova tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho iyi? Sanction yacho iri rabhiswa here? Kozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaakungogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chete, ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa havatoona kana fungwa vanhu ava, vafunga vazvirema. Unondigumbura manhu vanava. Ushandiswa? Ah, vakomana dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mani. Omboita upenyu huri nani vakomana? Tikuchivawo zviri kumapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwananakanaka paStudio 7 apa. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naReverend Simangwawo. Vanga vachitaura pamusoro petsika. Tsika dzisina mato. Kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri? Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka, tsika idzodzo dzatinoita sepachivanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chiKristu somuenzaniso. Kune mamwe makereke anoti varume ngavagare divi ravo vega, vakadzi ngavagare divi ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosebedza vanhu vese vatendi vese pana Mwari, kunyange zvisimo muBhaibheri, asi zvino chokuita nokusebedza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsira ndichifarirawo mashoko andanzwawo pana Reverend Simango. Ini ndini Simba mbofana ndiri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babata speaking here. How are you guys, everyone? Inyai, kile kudungo tambanesi. Nuhuti nasi warambana, wacha uirana, ndoko magutara kuchisungi sana. Kwenye jese zedi nububuda wachukukara, kani warpa mwichesi. Asina kana nyaya ya nungwa chinesa na murume wako. Bato zi politisi, kukute wane sana maji ni murume, kaya kare sana kukanaka. Aka juku sungwa pesa, kwa nezani pefa, imba hafai, zimato uta. Kwa chizi, imba hafa, ndo waru jamare nyika yuzi. Maridzese ndovanadzo madzo munongochema te mari nyika mari nyika ndo vari kudya izvizvezvo zvimwe mari dzinobuda tochibuda pachena manje because vanhu vakuneta sei zvazvo zvisingabudi kemukwesa
makadi mose vanhu vestudio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira ndoda hangu taura pamusoro penhau yezaki yavanga vayanga achibvunza pamusaka pokuti vakasunga maichiwenga zvakanaka kana munhu aita uori ngaasungwe but ko eno vanga vasina kuzonge paita nawo yedivhosi maichiwenga vaisungwa here apa mubvunzo wandangobvunzawo kuti kusei vazonyaya kuita misingisingo yokuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi na vice president saka ipapo panoda kuti panyatso kujeka vanhu vezaki varege kutaura vachiita sekuti vanotaurira vana vadoko kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda purezidendi havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti kwapiwa ani izvo ndo nhemazve dziri kungotsvakwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo ko uyo chifi ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupf wakamiswa wanikunzi arege kutonga pachigaro arege kutonga uchifi hwedzinza husingaenderani nezvegovernment but vakamumisa ingawani What about zveminda ndokupaingonzi munhu youth wendc akubva upowa munda hakuna zvakadaro kozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukoma tanonoka wande chirongwa chaa chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa kutei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mubvunzo yetenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika hanoti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parimwe zuva vanhu mapasta avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wokuti tigone kugovana zvakanaka ndatenda hangu
makadiko vashamarari vestudio 7 nokwazisai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika tatambura vana vezimbabwe handizivi mhosva yatakanyanya kukwara kuti ndeyei chaizvo munoti munhu angagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese rerimi inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikati taure unorohwa saka kwakungotevedzera zviripo munomwewa kutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii zvekuti isu vabereki tine zvatita kana tafa vana pane zvachasara vakabata zvaramba nekuti generation yose ye40 years hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei mazidhara akachena ndebvu kare achitambura achitambudza achipera achibvarura bvarura nyika kuita sechekasi sepeperbeki revachimanyirana vachichera chera vachiita zvekukorokoza zvakaomazvo tinongozvisa kuna mwari ameno kuti zvichanaka zvariini
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwezve kuti iko zvino zvikrisimasi yava padyo mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano reUnited Nations nekumasangano anomirira vanhu munyika zhinji nhasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kugeneva unove musangano werudzi urwu wekutanga Musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinova gamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero cheChimuslim. Ozil ashoravo dzimwe nyika dzeChimuslim achiti hadzifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati nenzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Tinovasuwa zvikuru mukomatuku apo. Paita rudo runotapira, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.